Bato ravazhinji zvinoita tinozvivanzu tinopokana zvikuru nepfungwa dzakaora dziri kubva kuzanupiri. Tofanira kuyeuka kuti pabumbiro ratiinaro rakaitwa paine makakatanwa vasingadi kuita bumbiro revanhu. Pari zvino tisaka kuisa uriyana nemaitirwo azviri kuitwa nekuti nyaya yebumbiro remutemo wenyika harisiri nyaya yezvemapadhi ematongerwo enyika asi nyaya yeyere ruzhinji. Tikatondedzana vanhu vakavhotera bumbiro vanga vakawanda chanyiso naisi sebato ukana zvakanyanyisa nepfungwa dzaunzwa nezanupiefu. Uyezve zvavaroda kuunza zvacho ndezvekutidzosera kumashure kwatakabva kwatanga tiine mutungamiri wenyika anenge achipihwa masimba akawandisa kuita samadzimambo kana maembara ekare kare nekuzatarisa zvinyangwa zvacho zviripo ndezvekubvisa masimba kubva kuna mamwe mapazi pamaoko emunhu umwe chete. Ngatitarisei panyaya yedu ikarudzwa kwamajaji ematare makuru esupreme court neconstitutional court zvakuda kubviswa muprosesi yakajeka inenge ichionekwa nemunhu wese vanhu vofira kumainterview zvinonzi vanhu ngavangodomwa nemunhu umwe chete anenge ari nemutungamiri wenyika. Tatarisa zvakare pasarudzo dzanga dzichida kuitwa kubva muna 2023 tainosarudza mutungamiri wenyika nevateedzeri vake vaviri zvaizotibatsira kuti kana pakaitika chinenge chawanika kune mukuru wenyika tozoka tanga achizomutsiva ndeupi. Izvi zvokuti ngatidzoperei kuti mutungamiri anosarudza vanhu vake vaanoda uyezve kana akabva pachigaro bati rake rosarudza munhu wanobata inge pachigaro singaindi kuvanhu hazvina nematura hazvina nemusoro wese masimba eparamendi akuda kutorwa.
Ndeapi matanho amuri kutora vagonese sebato kuona kuti izvi zvamuri kutaura izvi zvamuri kuda zvacho zvabudirira?
Zvatichaibva kuita ndezvekuti tibatanidze ruzhinji rwese rwezimbabwe kuti ite chinhu chimwe chete kurapisina madziva hasiri zvebato remdc chete inyaya yenhaka yedu atofanirwa kuzosiyirawo vana vedu nevazukuru vedu kuvaa nebumbiro rakanaka. Tichange tichiunganidza vanhu tichidzidzisa vanhu kushata kwakaita zvokudadidzwa nezanupiefu uyezve tichange tichizoshandisawo nhengo dzedu neparamende mudzimbo dzavanomiririra nevamwewo vari mumusangano medu vatibatsire kumakonstituensi ese ari muno munyika. Chechitatu, isusu patinenge tichizopinda muparamende ticharwisa zvakasimba sezvazvakaita panumber 1 kugugiridza zvachose uye tichadawo kuti tionesewo vamwe vadii vedu zvavari kuita izvi hazvivatinyika asi zvinotiputsa. Totarisira kuti pamwe tingangowanawo dzimwe nhengo tinoregera kuzvitsigira nekuti zvihwendo hwakura kwedzimwe nhengo dzizanuti dzinotoira kuparamende dzanga dzisingasapota mimbuni number 1 zvakazitadzisa kuti zanupiefu iwane tutedzi yaaidaikatia zvokubiridzira kutanisa nyaya iyi kudare guru yesupreme constitutional court. Asi chakati kachikamadzani chokuti mutedzeri wachiefjustice maigwaunda hakuva chipirezaita over concord application yandakaita yenyuna muzvare jesi majoro chatova nengore achapiwa chitongo zvinhu zvakatera zvakabudisa pachena kutipedzi yakashayia nekuti vamwe vezanupiefu havana kuuya kuzovhota musi wacho.
Zanupiefu ine uwandu hwakadarika hwenyu imi mudare reparamende, saka kupikisa kwenyu uku kungabudirira sei imi muri vashoma muparamende?
Ndozvandatsanangura zviya kuti ibumbiro kana richishandurwa hakungoita kuti vakawanda ndevapi. Panodiwa inozvitipedzi zvinova kuti national assembly panodiwa vanhu 180 vachatsungira kusandurwa kubumbiro musenate inenge ichidiwa zvakare tipedzi inenge ichikwanisa kuita 54 1 out of 9 sikatira takaona zvinhu kwapera zanupiefu yakashayiwa manumbers iyo iri kuda vamwewo vanenge vachimboitawo pfungwa zvishoma nezvishoma yanoti muzanupiefu vana vabvudzi kufunga asi vamwe vanombopotawo vachingofunga vakaregera kuuya kuparamende kuitira kwandiriita mukatarisa mumagwaro kune nhengo zhinjiisina kutouya zvekuti vakatoti vapasa vakaita zvekutobiridzira vakati hataita vanhu 180 asange vasingasviki kati kuti isusu tada kuonesawo vamwe vabii vedu chaivo tatsigira zvinhu zvisina maturo so bhati kana zvikadaro kupikisa kwedu kunobva kutibatsirawo kuti tisazita zvinhu zvakadhakwa kudaizvo.
Munoona here vamwe venyu muzanupiefu vachikupai nzeve panyaya yakadai tichitarisa kuona kuti sebato vakanga vatowirirana kare kuti izvi zvinofanira kunge zvichiitwa?
Aiwa, hapana kuwirirana apa, zvinongoitwa nemukuru kuzanupiefu vanhu vabvudzi kufunga kana kupikisa ka hazvina kubva kubati ukatiesati tikaita mutosangana navo muparamende havawirirani nezvezvinazoitwa hadi muhwesa ari kutsigira zvinhu zvakapuisa kudai.